zvinoreva ndezvekuti nyaya yekuti mutungamiri wendc chaiyo chaiyo inenge yabuda pachena yekuti mutungamiri wendc chaiyo chaiyo ndiani inenge yabuda pachena vashamisa vanenge vabuda paivo mutungamiri wendc chaiyo chaiyo nekuti unogona bedzi kugova zvigaro kune vanhu kana uriwe une masimba kana kuti uriwe uri mutungamiri chaiyo chaiyo ndoo chinhu chandinoona kuti chinenge chabuda pachena panyaya izi uyezve chimwe chandiri kuona ndechekuti vashamisa vari kungokopa zvakaimboiswa namushakabvu mazomutangira kuti ivo vashamisa pavakadyiwa pachigaro chesecretary general mugore ra2014 vachidyiwa navamonzora vatakirai vakadzoka vashamisa vachivaita secretary wepolisi zvakaita kuti vawanewo chekuita mumusangano wemdc.
Munofunga kuti vatsigiri vebato ravo vangazvitambira here?
Ndinoona sekuti vanichazvitambira nekuti zvazvinogona kubatsira ndezvekuti zvinogona kubatsira kugosa vanhu vanga vachazoita kuti bato ripatsanuke kundoraiwa mujeri navamonzora vaigona kupinda nemwe yavo kuti ai regai titangiwo zvedu nekuti tinofanira kurangarira kuti vanayo sapoti inogona kunge hayo sapoti yavo isingasviki pane vashamisa asi vanayo mukati mebato remdc saka vakafunga kuti aiwa taakuita zvedu voenda kwavo zvinosesiya bato remdc risina kunyatsosimba rinofanira kunge rakaita kana vanhu vakabatana.
Kana makatarisa mafambisirwo ari kuitwa makongresi avo, pane chamunoshora here?
Makongresi avo ari kufambiswa havo zvakanaka maverengero atinoita manzira atiri kuita asi panenge pari kubuda nyaya yekuti ruoko rwashamisa runenge ruri kumanavira ruchionekwa ruchiita kuti zvinhu zvibude nenzira yava inoita kuti ivo vasari vari pakanaka. Ndo chipomerwa chinogona kunge chiripo kubva nezvatinongonzwawo asi ndizvozvo hapana pasina pomerwa tinamboti overall makongresi aya anenge ari kufamba zvavo zvakanaka.